wanopa advice kune Facebook wati iwo WhatsApp wasabvumidzwa ba kuenda pa Facebook kwemwedzi mitanhatu asi wakumbira kuti we Facebook wauye ne policy yekuti wanhu vanobviswa sei pa Facebook yekuti wari kutiwo mukabvisa WhatsApp ko vamwe madictators ara munyika dzese dzakasiyana siyana munhu waita sei munhu wabvisawo here saka hanzi ngakuye nenhike matanho masteps ari clear anoratidza kuti ko vanhu vanobviswa sei pa Facebook asi kwazvino watiwo ndingirike WhatsApp ngava wasabvumidzwa pakuya kufacebook
pane zvikonzero zvavapa here zvokurambidza WhatsApp kuti vadzoke pafacebook
iya ngekuti WhatsApp hawana kuratidza kuti wachachinja here ngekuti wakuramba wachingotaura zvinhu zvimwe chete izvo zvakavabvisira pafacebook saka hanzi hapana chinoratidza kuti wachava munhu mutsvene munhu vano tera mitemo saka hanzi ngekuti hawana kuratidza izvozvo saka hanzi ngavarambidzwewo kukuva pafacebook
hazvityori kodzero dzavo here zvokutaura zvavanoda vakasununguka sevamwe vagari vemuamerica
aiwa facebook ka iyonzi private property you know chinenge chitoro kana mune chitoro mune maruramiro ekubvumira kuti anouya muchitoro umu ndiani asingauye ndiani vanhu vazhinji havazvizivo izvozvo ngekuti vanofunga kuti haa inzvimbo yekutambira vanhu munhu wega ega anogona aiwa facebook iprivate property ino pane munhu ano muridzi hanzi ine muridzi wayo like kana mune mota imota yenyu hazvine kuti munhu yese ada kupinda mumota yavo maanopinda
pane kwavangaenda here kuti varwise zvatarwa izvi
havakwaniseka kana ukaenda kumakotsika hawazobudirira ba ngekuti dare renzimhosva haringati pinza munhu mubhazi mako iwe usingadi ngekuti private property ka hongu anoti ane mararamiro ekutaura asi wefacebook wane mararamiro wekuchengeta zvinhu zvavo mapona saka makota achazoona kuti uyu ane mararamiro akakura ndeupi panyaya iyoyo wefacebook wane right yekudzinga kana kusadzinga munhu watsamba wasi munhu wekutanga kudzingwa kufacebook kune vanhu vakawanda chaizvo vakadzingwa kufacebook